rakasungwa riri parodo rwekakoti tikanopinzwa mukarumu mu kanga kaine rima kanga ine naichihwani rekuti inini ndandakatoiswa naipacho pandiri chaipo chaipo zvekuti vaidi ati akanda asingakwati kuvaona asi ivo vaichindiona bhozi ndarakatoiswa vakatanga vandita chii zvewaiti nezvo ndakavhara mazizo chii vatiti zvewaiti ichocho handichanzoti chii saka vakatanga kulaita kagasi kanenge kanonamiswa mapoto anobuta flame yeblue vachindipisa kumeso saa nayaramba ndakavhara maziso so munhu wacho aifunga kuti ari kundipisa kumeso asi atipisa paroko pangu patori neinjari ndo pakaita inonzi deep brain kuti akana pakandipisa ipapo achifunga ari kupisa maziso ari kupisa maziso pakandipisa pakandisvika patsinga iparoko ndauda kukolapsa ndo pakabva atiia kufesi atiwati substance aidaurekuta zvatisendei ndobva vatanga kuchiataka mumwe wangu avakamukwadza ave abva atadza kuzofamba
vaikubvunzai kuti kudii pavaikurova yapo
avaida zvanu zvakawanda achibvunza iwe job scala ari kupi aiatodem ari kukoti endaka kukoti kana ndiri aripo iye matumwa nani tinogona kuti kurova ende kwatikena nemi avaindi vachivachiuu zvakawanda ende zvimwe zvana ava kutopindura bozidewejust atapiri ende vaindibvisa ndopenda munhu akauya vachitibatsira velaw and order oromando mapurisa acho akati ava vana tikuvatsvaga pakudhara ndo pakaisika chichaji changu chisina basa dzavaakazomusunga nazvino tisatakuna masoiko loya rakabva rangosvika ndandiri fiti inini wacho tandaziva kuti rekshen ichatanga sei loya rakati ndiona nini akati mangwana makuseni uyu ndaachanaa kuchipatara inini handimukora ndii vangandiita zvavandita vandidira handipeti chibati ndimuzwa kutsva ndipewo mvura ndikudira kufesi ndikudira kufesi ndipewo mvura chete ndibvaenda kumaseizi epafendera ndaenda kumaseizi epafendera takararapo
ko makazoziva sei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
apo makuseni vamwe vasungu vangu varimo vainzi mahwindi ini ndare mambozviona here kati chii ndakuchizwa gumbo rari ndakuchaza gumbo razimba harichakwata kusumuka ati gumbo rokuwazonoona ati kofesi yenyu mabvoyoona here andina munoma munaita magira zvendiona kati ndara zvamakaita hazizvo munofanira kudimafu aenda chipatara kudarika atodina u serious ndikandimirire kagweta riwendiindizoruza kuti rindione rindi asezi tikatoenda chipatara loyandi parakati vanhu vandikumbira kuaenda chipatara
vakabvuma here
vakatanga kurama vanhu havaende kuchipatara vaenda kuchipatara chepublic sei hamuna munoziva munyika hamuna dokuta anoapinda izvozvi tinosava aiwaiwa kana mutikandiso kupublic vachafira mumasevo kana kurwarira vari masevo loya rakatoreti am opting to go kuchipatara chepublic vaatendi
pamakazoenda kuchipatara vana chiremba vakaziva here kuti manga madirwa chii apa
vana chiremba vapaparirenyatwa hapana vana chiremba paparirenyatwa takasvikapo mastati na2 tikatanga kuatendwa zvekutotokuatendwa ndikutaura kutorwa tembrita 10 o'clock ivening ndobvasati ratanira kuti atendwa kutorwa tembrita nemuzi neweit nebp na10 ousiku tati na10 loya ranga riripo vanonzi vachiti vanga varipo vachitotenga kuti ndikumbira ndiendeseondivaendese kumaprivate maprivate angadobo vakaramba pakafonwa vachifonwa nevaiunzi vakuru vari kuramba vanonzi vakuru vari kuramba kuti vanhu ngavarapwe nadokta maprivate dokta nzi maaround 1 ndobvakati what we are going to do takungotora masamples tiori chitoiswa apa asi mukoti harizoshanda because isusu hatina masumba nekuti tikurambidzwa kuti tikuatende directly and zviri pamutemo
saka vakazokuudza here kuti makadirwa muchetura upi wacho
ndakamirira sezvo takazoenda kujera vanakwanisa kuzoveya kujeri